vamukandura avo vanonzi vave vamwe vechikwata cheg40 vafuma vakafa pamba pavo murandire kwachiroro kwaishe nhema mushure mekutsvira kumusangano webato ravo uyo wavaigovera mupunga kune vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota avo vanonzi vaitanga kubudisa tsamba dzeuchapupu hwekunyoresa kuvhota. Mutauriri wezanupf mudunhu remasvingo varonald ndava vanoti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekushayika kwavamukanduri uye urongwa hwekuchengetedza kwavo hausati hwabuda. Mune imwewo nyaya, nhengo makumi maviri nevatatu vakabvumidzwa kudzoka mumusangano wemdc inotungamirwa navo Morgan Tsvangirai mushure mekunge vambosiya bato iri vachienda kubato repeople's democratic party kana kuti pdp nenational people's party npp. Panhengo idzi dzakadzoswa pamusangano wedunhu remasvingo wakaitwa nezuro pane vaimbova nhengo yeparamende kuzaka north vaenesti mudavanhu vaheya shoko vaiva nhengo yeparamende kubhikita west pamwe namuzindafundo williams venge avo vanofundisa pachikoro chegreat zimbabwe university. Vatatu ava vasati vaenda kune mamwe mapato vaive nhengo dzedunhu remasvingo vamudavanhu ari munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano mumasvingo. Mutevedzeri wemutauriri wemdc mumasvingo vasimon pindu vanoti utungamiri hwemasvingo hwakawirirana kudzosa vanhu ava kuti vashande vose mukuzama kubvisa hurumende yezanupf pasarudzo dzegore rino.
Isu tavatambira kuti huyai tishande pamwe chete nekuti marealize kuti kwamakanga maenda mamatsauka pane ugaro hwatakatanga nako.
Vashoko vanoti vari kufara chose nekubvumidzwa kudzoka mubato iri ravakabatsira kuvamba mugore 1999 vachiti vadzoka kuzopedzisa basa ravakatanga nevamwe vavo rekubvisa ZANUPF panyanga.
Ndinonzwa kufara zvikuru nokugashira kwandaitwa kuMDC nokuti MDC ibato rakatanga ndirimo ndikashanda zvakanaka. Of course zvinowanikwa kuti munhu unogona kumbobudavo pane zvaanenge aona, asi ndaona kuti kwese kwandakaendako hapana chandakaona chakanaka kudarika kwandandiri kuMDC. Ndikaona kuti kumusha kwakanaka uye ndine shungu dzokuda kupedzisa ndimai ndakatanga.
Vamuda vanhu vatendawo vakatsigirwa zvataurwa nemumwe wavo vachiti vanofara kudzoka kune rukuvhute rwavo mune zvematongerwo enyika. Pamusangano uyu MDCT yati yagadzirira kupinda mumaruwa semubatanidzo weMDCT Alliance kuti ichitange kutsvaga rutsigiro muvanhu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.